Tendu kuona wakande mire neshe kuti ma cases whether ma adults kana vana anokwira whenever economy yaita open up kana vanhu vasati vava ne immunity yatinogara tichikutaura herd immunity. Of course we know kuti vana vanokwanisa kubata COVID-19 but manumbers anga akaderera all this time. But nokuvhurwa kuri kuita zvikoro tinotarisa kuti manumbers akachati kwirei. Asizve tinoona kuti veCDC vakapaiwo marecommendations ekuti vana vanokwanisa kugara muchikoro like 3 feet apart instead of 6 feet like they recommend kuma adults. What that means ndezvekuti pari kuvhurwa zvikoro and other things kuti vana vava kuinteracta, it means kuti tinofanira kunge tine urongwa hwekuti vana vakwanise kuita yatinoti COVID-19 safe behavior kana mapractices muchikoro, which touches on nyaya yesocial distancing, nyaya yekuti vapfeke maface mask, totarisazve nyaya yekuti maclassrooms acho ari well ventilated here, ventilation systems dziya nema breakers, maplexiglass anoshandiswa mumabhizinesses afuwa. So all those are things zvinofanira kuitwa considered, especially since vana vasati vakwanisa kubayiwa nhomba.
Tiri kunzwawo kuti kuri kuitwa tsvakurudzo neongororo dzekuti vana vange vachibayiwa havangati mavaccine trials. Mungatitaura kuti zvii zvinenge zvichiitwa pavanenge vachiita tsvakurudzo idzodzi?
Tatingataura ndechekuti in general panenge pava nemushonga mutsva pese, whether ndewe high blood pressure, whether ndewe diabetes kana zvimwe zvirwere, vana usually ndo vanopedzisira kutora mushonga mutsva. Saka the same is true for COVID-19 mavaccine kana nhomba. Since ma studies aratidza kuti unoshanda kuvanhu vakuru, nao tava kuda kuti kuvana tione kuti unoshanda zvakanaka here and uyezve madosis anokwanisa kunge ari suitable for vana ndeapi.
Tiri kuona kuti imwe mukukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere checovid-19, hakuna nyaya dzati dzanyorwa pasi kana kurekodwa dzekufa kwevana. Zvii zvamungatsanangura tichiona kuti vakuru vakanga vangobatwa nezvirwere izvi pandotarisirwa kunzi pari kufiwa.
This is very encouraging kuti vana even vakabata chirwere checovid-19 havasi kurwara zvakanyanya. Of course pane mastudies akaitwa anoratidza kuti pane masyndrome mamwe anoitika kana zvimwe zvirwere anoti mainflammatory conditions ari kuonekwa muvana kana pane vashaya vashoma shoma vana. Saka izvozvo zviri encouraging kana zvizvinhu zvatinoyeva kuti zvinge zviri kuitika, asi dambudziko nderekuti pane vaya vanobata chirwere vosaita masymptoms, asi down the line vozotanga kuita mamwe masymptoms, zvinhu zvakaita sekufemera pamusoro zvinoafecta malung. Saka those are things that we're only going to know with time. Of course we want to encourage kuti vana vange vari kuinteracta out there, but chatinokurudzira ndechekuti ngavachiinteracta in a COVID safe environment and hopefully nhomba dzinoapprovwa for vana very soon. I think some estimates say by the end of this year.